tikatarisa pashuro kwaka sanobata chigaro chasachigaro wezimbabwe electoral commission vaemmanuel magane vanoti 7 million vaimbenge vati vari kuna kusvika yakanga yakati wandisei pauwandu hwevanoda kunyoresa kuvhota saka 5 million yavasvika tinoti yakati wandei asi tikada kuitsvagurudza manje kuti 5 million yakabva kupi panenge panobata-bata kuti kune dzimwe nzvimbo dzinoratidza kuti vashoma vakakwanisa kunyoresa kuvhota nova zvakubudisa zvenyaya dziya dzinogara dzichemiwa nadzo dzenyaya dzerigin nemamwe mapato kuti sei zvichiva nyore kune vari kune dzimwe nzvimbo kuti vanyorese kuvhota asi zvichiomera zvivari kune dzimwe nzvimbo saka zvoo zvinobva zvangoudza futi bopoto negakava pasarudzo dzenyu
asi tichitarisa iwo uwandu huri kunzi huripo nezek nenyaya dzatinonzwawo dzekutyisidzirwa kuri kutwa vanhu vamwe vachinzi tipei manhamba dzemaslipa munenge manyoresa kuvhota tingati here zvine zvazviri kuita zviri kukonzera kuti uwandu hunge hwakadzikira kana kuti zviri kubatsira kuti vanhu vakawanda vaende kunonyoresa kuvhota munoona sei idzo nyaya dzekutyisidzirwa kunonzi kunoitwa vanhu
ndinoona kuti tikatsvagurudza nemaprovhinsi tikatarisa kuna nablawayo kuna naharare hongu kune vazhinji vanyoresa kuvhota asi iyo zeki pachayo iri kubvuma kuti tikatarisa seblawayo inoti kune 56.2% vakwanisa kunyoresa kuvhota Harare ine 59.8% asi toenda kunana Mashonaland and East kwakunzi 78% zviri kubudisa kuti nyaya dzekutyisidzirwa kwavanhu hongu dziriko kumaruzevha asi mumaguta munova mavanogara vachitya vari kutonga vezanup f kuti havawanzo kuwana vatsigiri vazhinji kune zvakawanda zviri kutadzisa vanhu kunyoresa kuvhota dzakafanana nenyaya dzemaproof of residence dzaimbotaurwa dziya dzakafanana neiyo macenders acho ari kunanga ari mashoma saka kutyisidzirwa kwavanhu ndeimwe nzira iri kushandiswa kuti vanhu vakwanise kana kuti vatadzezve kunyoresa kuvhota takatasana nekumaruzevha nokuti utungamiri hwemasabhuku masadunhu nemadzishe unogona kutosungira kuti munhu wese ngaandonyoresa kuvhota anyorisa kuvhota tinoda kuona slipi rake zvinova zviri kutyisidzirwa futi kwavanhu izvozvo saka zviri kutoita vanhu vekumaruzevha vaende vese vandonyoresa kuvhota asi itori imwe wei yekuviga maelection kana saro dzatakatarisana nazo asi zvichiomera zvakanyanya zvevari mumaguta kutonyorese
tiri kunzwawo kuti vaye vainzi vane vabereki vekunze kana vabva kure vachiri kusangana nedambudziko kunyange hazvo vakanzi vanyorese kuvhota
ipapo iyo zeki pachayo tikaenda kana pawebsite yavo inototaura kuti vachiri kutoramba kutovhotesa vamwe vanhu nokuti vari kuti even avari kuti vainzi vakabva kunze ava vari kuti maalien tiri kuona kuti vari kuvakudza futi zvakare mabirth certificates malong maanabridged birth certificates aya and izvozvo zviri kuita kuti vanhu vatadze kunyoresa kuvhota vakawanda mumaguta nomumadhorobha saka irichiri dambudziko richiuramba richitongoenderera mberi izvi ndo zvichinzi vanhu vakwanisa kuratidza munhu paunogara inogona kunge afidavit zeki inofanira kunge ichizviita asi vanhu vachiuramba vachisangana nematambudziko akadaro zvakanyanya
ko panyayawo yekurudziro iri kuitwawo nezeki takaonawo mapurisa zvakare vari kukurudzirawo vanhu kuti vamhangare vanenge vachivanetsa nekudhimanda maserial number munoona zvine zvazviri kubatsira here
dambudziko rekumusha kwedu nderekuti mutemo wekwedu kutaurwa kwawo nokutevedzerwa nokuitwa kwawo zvakasiyana tingati kutaurwa vanogona kunyora vozvitaura iri like inonzi pachirungu publicity stand yekuti vagoti takazvitaura officially asi tikaenda kumaruzevha kumaruwa ukoro wapedza kumhangara ishe wako uchadzokera unosangana naishe uyo hapana nzira yekuchengetedza vamhangari nokuti vanonge vanoita izvi vanenge vachitumwa